manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 13/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika. Nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here kana kuti kwete. Kana kuti zvirambe zvichigara muSouth Africa mushure mekuwedzerwa nguva yoenderera mberi mudarire pamusoro muPretoria. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti vanhu vakawanda vakaratidza chido chekurimirira musarudzo uye rave kupepeta vakadomwa nevanhu kuti vavamirire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepfenyuro yekukata yeAl Jazeera iri kutarisirwa nhasi kuburitsa ongororo yayo yekugumisira panyaya yekubiwa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering kuri kunzi kunogona kupa kuti Zimbabwe iongororwe nesangano remubatanidzwa wemapurisa pasi rose reInterpol zvinozopa kuti nyika itemerwe zvirango zvakaomarara sezvo dzimwe mari idzi dzichigona kuguma dzave mumaoko ematororo. Studio 7 yakatumira mivunzo kuInterpol kuti inzwe zviri kuitika asi haisati yapiwa mhinduro. Sangano rinoonawo nezvenyaya dzekucheneswa kwemari nedzimwe reFinancial Action Task Force kana kuti FATF rakati titaure neveInterpol panyaya iyi. Vamwe vakabatwa mumambure huori hunonzi huri kuitika vakaita sava Simon Rutland, vaIvan Macmillan, vaHubert Angel nevamwe vana vakanzi neRBZ vambomira kushandisa mari dziri mumabhanga nyaya iyi ichiongororwa. Asi vakawanda vanoti kupedza nguva sezvo vanhu ava vachibuda pachena vachiti vanochengetera mari dzavo kuDubai mudzimba nemumahofisi. Hurumende kuburikidza negurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa yakati ichatora matanho akasimba kuranga vanenge vabatwa nemhosva dzehuori. Asi vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zviri kuitwa nehurumende pari zvino kupedza nguva vachiti nyika yave kuda vatungamiri vatsva sezvo varipo vaine huori. Gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati Zimbabwe inorasikirwa nebhiriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti $1.2 billion pagore kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Asi sangano reInternational Crisis Group rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti $1.5 billion kuburikidza nekubiwa kwegoridhe. Kana paine zvabudiswa neAl Jazeera tichakuzivisai. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1 chikumi here kana kuti kwete yapinda muzuva retatu mudarire pamusoro muPretoria nhasi. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Vati zviri kugurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vape magwaro aya upenyu kana kuti asvike kumagumo. Asi magweta ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe akaita sesangano seari pasi pesangano re Helen Suzman Foundation anoti kuita izvi kutyora kodzero dzevanhu uye zvinogona kuguma zvapakuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirasikirwe nemidziyo nemabhizimusi azvo sezvakaitika kuUganda pakanzi nevaitungamira nyika iva Idi Amin verudzi rwechiIndia vabude munyika iyi muna 1972 vachipiwa mwedzi mitatu chete yekubuda. Magweta aya atiwo zvinhu muZimbabwe zvatonyanya kuipa munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavatora chigaro pakapidigurwa hurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe neMauto. Nyaya iyi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Chatingataura ndechokuti vanova vakaendesa nyaya kumatare vechitatu kana kuti vechina nhasi nekuti all truck drivers yakapindirawo ikaita yechitai ikaitawo applicant. Saka nhasi taona Zimbabwe Immigration Federation iri kushandisa vananu vaito advocate vaitove nhasi ichipinda. Kwasara mangwana kuti kuchipinda veZimbabwe Exemption Permit Holders Association kuti vave kupedzisira nyaya yacho ichipera kana ichagona kupera mangwana. Asi nyaya ichiri kuenderera mberi maapplicants
saka tarisiro ndeyekuti mangwana zvinogona kuvirirwa zvapera here?
Tarisiro ndeyekuti mangwana zvinofanira kunge zvapera. Hatinyanzoona zvedu kuti maperero acho achafamba sei nekuti nyaya dzacho sezvo nhasi kwapinda imwe mangwana neimwe kuti vachagona here kuti vanyanzopedza. Asi kana vasina kuipedza inenge inyaya yekuti maybe vangawedzera zuva rimwe chete kana maviri kuita kuti maarguments anyanzovharwa. Asi nekuti nyaya idzi mamotion application nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvakanyogwa pai zvinenge zvakanyogwa pamapepa zvemutauro zvinenge zvazvo kungowedzerera. Saka tinofunga kuti inogona kuti zvava mangwana inyanzopera yosarira kumajaji kuti achiita ataure kuti mutongo wavo unoti chii panyaya idzodzidzi.
Muchiona nekunzwa zviri kutaurwa mudare umu, munoona mutongo uchizobudira wakanakira zvizvarwa zveZimbabwe here?
Muna macho wedu nekuti zvatiri kuona mapoints avari kutaura akati wandei uye zvaakakosha zvavo. Cherowo ivo vakamirirawo hurumende vanenge vachitaura kuti aiwa hatigoni kuti tidaro nekuti isusu tiri kuti paja haishandi apa nezvakadai. Asi tiri kuona kuti nezvekodzero dzevanhu tinoona kuti mutongo unogona kuuya zvavo uchifambira vana veZimbabwe. Asi nenyaya dzekuti kana makoti anomatara vanofambawo nenyaya dzavo kuti kana vakatenda kuti aiwa nyaya iyi executive decision yakatorwa inogona zvayo kuti safamba nenzira dzakanaka. Nekuti tinombozviona zvakare muno muSouth Africa kuti nemakoti pane dzimwe nguva mamatara tinoona kuti aiwa vanenge vava nechirwere chekuvenga vanhu vanobva kune dzimwe nyika. Saka izvozvo kana zvikatambawo tinogona kuona nyaya ichipfuurira kumberi ichienda kuna Supreme Court of Appeal kusvikira yaperera kuConstitutional Court.
Vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunhare muSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Komisheni iri kutungamira kusarudzwa kwevanhu vachamirira bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC musarudzo dzegore rino yeCitizens Candidates Independent Selection Panel yazivisa nhasi kuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa ndovega vakadomwa kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika uye pane vanhu vanodarika zviuru zviviri vari kuda kumirirawo bato mudare reNational Assembly kwozotiwo vamwe zviuru makumi matatu vari kuda kumirira bato iri kumakanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wekomishen yeCSIPEN vaShepherd Ngandu vati vaChamisa vakasarudzwa zvine musindo kuti vamirire bato iri musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Kana takuuya panhau yatingati presidential candidate vaNelson Chamisa ndo vakanominatwa nemaconstituency ese munyika. Hakunazve mumwe akanominatwa kunze kwavo. Saka ndo chimiro chiripo ichocho.
Vangandu vatiwo pane vanhu vakawanda vari kuda kumirira Triple C musarudzo dzeparamende nemakanzuro.
Zvandingade kuzivisa vateereri ndezvokuti mukati menyika yose mumawadzi ese 1970 atiinawo takawana mapepa emanominations ari kubva ikoko akawanda zvizhinji. Kana takatarisa kumaparamendi takawana manomination forms anopfuura 2000. Kana takatarisa zvemakanzura izvi takatowana manomination forms anopfuura kuma 30,000.
Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vese vave kuenda pachinano chinotevera chekuongororwa nhoroondo dzavo mumusangano muhondo yekurwira utongi hwejekerere pamwe nekuti vane zvimiro zvakanaka here munharaunda dzavo nezvimwe zvinotarisirwa nebato.
Nomination process yapera asi tichine zvimwe zvikamu zviriko kumberi zvinosanganisira vetting iyi ichange ichitarisa kuti vanhu vaya vaya makandidates akasarudzwa aya vakamira zvakanaka zvakadii mukati memusangano pakushanda kwavo uyezve kuti vanokodzera here zvichienderana nebumbiro remutemo kana kuti neelectoral act. Zvikafamba zvakanaka maprocesi iwawo then pakupedzisira pacho ndo pachazodudzwa mazita avose vachazomiririra.
Vakapanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti pakadomwa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki vakarwawo nderusununguko nevamwe.
Kune vamwe vatichatokumbira nekutaura navo kuti vave deployed by the movement nekuti mastakeholders ane mazita anenge achitaura kuti hakuno isusu as people living with disabilities tiri kufunga kuti dai mati itoo kana kuti tiende kucouncil tiende kuparliament.
Vangandu vatiwo vakawana zvichemo kubva kune vamwe vasina kufara nezvaiitika kunyanya nyaya yemhirizhonga vakavimbisa kuti zvichagadziriswa.
Kana paine vamwe vanhu vane mhirizhonga dzavanenge vakaita dzinosanganisira kurovana kana kuti kurova vamwe izvozvo zvinozotariswa futi pabetting process yatataura iyeye kureva kuti pane vamwe vanhu vanogona kuzotadziswa kuti vabudirire nokuda kwemhirizhonga dzavanogona kuvaitase vakonzeresa.
Mukuru weplatform for youth and community development vaclaris Maduku vati kuwanda kwevanhu vari kuda kupinda muparamende nemakanzuro kubva kumapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kuti veruzhinji vave kuona kuti ndo zvine raramo.
Vazhinji vanoda kuti vange vachikwana kwezi vanoziva kuti the moment yaunenge wakwanisa kunge watoo mune zvematongerwo enyika une zvakawanda zvawakwanisa kuita zvinosanganisa madecisions zvinosanganiswa kana even protection. Saka ndokuona kwandiri kuita kuti vanhu vakawanda vaakufarira nyaya dzekunge vari mune zvematongerwo enyika nekuti zvinovabatsirawo kuita mamwe madecisions or kuwanawo attention nekupiwa ruremekedzo pavanenge vachiswera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vajoi mabhenge vanoti havazive kuti chirongwa cheTriple C chakaitwa pajekerere asi vakati chinogona kunge chakafamba zvakanaka kana pakatevedzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato iri kuti zvichaitwa.
Kuti zviri izvo zviri kuitika kana kuti zviri izvo zvakaitika, aiwa tinongotika chinhu chese chese chitsva chine pachakanakira chine pachakaipira. Asi vanhu vakange vachinzi vachasarudzwa neiyo iri kunzi consensus mumatunhu avanogara ndinoona sekuti pachabuda hwirisha dzevanhu, pachabuda mbambande, pachabuda simbi dzavanhu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada, muzvari Francesca Mandea, vanoti vari munyika yeZimbabwe pari zvino umo vari kupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kunyanya vari mumabasa epamusoro. Muzvari Mandea vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa zvirongwa zvavo zvanga zvichiitwa mwedzi uno nemwedzi wapera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndakauya kumusha mushure memakore mapfumbamwe. Ndakauya kuzoona muzukuru akaberekwa ndisipo ava kutosvitsa gore nekuona vakoma nemunin'ina nehanzvadzi dzangu nehama neshamwari dzinodiwa. Ndinofara chaizvo kusvika kunyika yechizvarwa. Ndichifambira dzemhuri kudai ndaishuwirawo kuti dai ndawadzana nemadzimai.
Mungati imi makakwanisa here kuzadzisa shuwiro yenyu yekushanda nemadzimai?
Ndiri kushanda nevakadzi ndichigoverana navo pamusoro peutano hwepfungwa Coach Fran. Uye ndiri kutaura nyaya dzeupenyu hwangu dzekurwadziwa kwandakaita uye kuchinja kwandakaita marwadzo oupenyu kuti ave zvipo zvinobatsira vamwe kuti vawanewo zvipo nemukana kubva mumarwadzo avo. Ndiri kuita hurukuro nedzidziso yeutano hwepfungwa kune avo vanoda kutanga kuita basa racho rekusimbisa mhasuro dzepfungwa kuti vazokwanisawo kugadzira zvipo nemikana.
Zvii zvamaipakurira madzimai pamusangano uyu uyezve mungati zvakatambirwa sei?
Takavharisa mwedzi wekupemberera madzimai kuAlliance Francaise. Takakwanisa kuzadza nzvimbo yese. Ndakataura nyaya yeupenyu hwangu kuti ndava coach, munyori wemabhuku, mutauri uye ndine mikombe yandakapiwa kuti ndinoshandira social justice uye ndiri gwenyambira. Ndinoziya ndina kutanga ndiri mukadzi ane simba rakadai uye ane utano hwepfungwa. Ndakakwanisa kuchinja mafungiro, matauriro nemaitiro angu ndikazvisunungura muuranda hwepfungwa. Ndinofara chero zvakaoma sei. Ndakakurudzirwa vaivepo kuti vaite saizvozvo. Mumwedzi wekupembera vakadzi dingindira raivere kuti tishandise masai sai kuti tiendese basa rekuenzana kwevarume nevakadzi pamberi. Basa rese ratakaita takaita mumasai sai. Tichibatsirana kusimbisa mhasuro dzepfungwa uye tichisimbisa kuti tive vanhu vakazvimiririra uye vanongofara chero zvakaoma sei.
Muzvare Francesca Mandeya vari parunharo muHarare naMavelas Mhlanganya weStudio 7. Pave nemaonero akasiyana-siyana panyaya yekuti vezvematongerwo enyika vopinda here mumachechi vachinamata kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa pamwe neutungamiri hwebato ravo weZANU PF vanoonekwa nguva zhinji vari kumakereke akasiyana-siyana zvikuru ekereke dzechipostori. Mwedzi mishoma yadarika, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakashoropodza vaMunangagwa vachiti vakanga voita makereke nhandare yekutsvagira rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International pamwe naBishop Parere Kanyenzura vekereke yeMirirai Jehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato reZimbabwe Transformative Party. Tatanga nekubvunza Pastor Matinenga kuti vanoti kudii nenyaya yekuti vezvematongerwo enyika havachabva mumakereke.
Tinotenda mukoma Jonga, tinotenda vateereri vedu vose veStudio 7. Nhau iri kutaurwa iyi haisi nhau isiri mumaziso mevazhinji, inhau yatinoona, inhau yatakatarisa zvikuru sei isusu vemachechi. Takatsinurira meso pakuti chinhu chinopokana nekupesana nenzvimbo yedu isusu pakunamatwa kunenge kwakatarisirwa kuti kuitwe mumakereke. Nekuti kereke haisi nzvimbo yezvepolitics, kereke inzvimbo yakamirira kududzira nekutaura rudo rwakaratidzwa naMwari kunyika pavakatishpa Jesu Kristo kuti vafire zviri zvedu, vavedira mamba, vave chibayiro.
Ndikubatei muromo pasta, regai tinzwe kuna Bishop Kanyenzura.
Ndinowerera nachose naBishop Matinenga nepfungwa dzavari kuti zviisa. Ichokwadi kuti mapoliticians havafaniri kuwanikwa vachienda papeupiti. Saka vabva pupiti vakutanga kuita zvemaslogani nekutaura zvematongerwo enyika. Nekuti kukereke inzvimbo inofanira kuenda vanhu wedze yasoul should be safe. Saka haisi nzvimbo yekutsvaga mavhoti, kune nzvimbo dzavanofanira kuenda kunotsvaga mavhoti. So when politicians are actually going kumakereke kutsvaga mavhoti, it's actually an abomination.
Todzoka kuna Pastor Matinenga. Dambudziko riri papi panyaya iyoyi? Tingati dambudziko riri kune vezvematongerwo enyika here kana kuti vemakereke vari kubvumidza vezvematongerwo enyika kupinda makereke mavo?
Vezvematongerwo enyika vanhu vari kuvhima. Vanovhima nemagonero avo ese avangaiti. Dambudziko riri kwatiri isusu vemakereke kuti tiri kuvhurira musiwo vanhu vasingakodzeri kunge vachipinda. Kana dai vezvematongerwo enyika vaiuya pakereke inopupura Jesu sezvazvakafanirwa, vaidzoka vawana ruponeso, kwete kuwana mavhoti. Asi vari kuuya mukereke inongova musanganiswa, vari kuuya kuvanhu vane pfungwa dzenyika vasina pfungwa dzezvemweya. Saka kuti vachakwanisa kuzviyenanidza kwavari ivo vakutoona semukana wekuti vabatirane vachifamba pamwe chete nekuti vatsauka kubva panzira yavanofanira kunge vakamira pairi, inova nzira yekumiririra zvakaitwa naIshe Jesu Kristu mukufa vachimuka kuti vanhu vawane ruponeso. Zvichireva izvo kuti kunyange dai vematongerwo enyika vaiuyawo mukati mekereke, havaikwanisa kuti vaite masilogani. Nekuti mukereke hamuitwe zvematongerwo enyika. Mukereke munoitwa zvaIshe Jesu Kristu, ruponeso rwavanhu uye nekuratidzwa rudo rwaMwari rwepamuchinjikwa.
Bishop Kanyenzura, muri kutsigirana nezviri kutaurwa naPastor Matinenga, asi imi muri mutungamiri webato rezvematongerwo enyika, Zimbabwe Transformative Party, munozvipatsanura sei izvi?
hongu dirukuti grasa kutawa na bishopi matiri nenga kuti damu kukuriri kuwatunga mire vema kereke wanubu uinza mapolitisi pa mapupi kipavu asiri kendewe zirengi shito yu mapolitisi wa shwani damu kukusakari na sinu mapolitisi wakawana kwa shenda kunumira paka mbiri tem vana mati wa shitama slogan ya wa shakama vote wa kutu sibisa kereke ya mwai wa kutu sibisa njibu ya mwai kutu sibisa njibu ya mwai kutu sibisa njibu ya mwai kutu sibisa maisi wapashikiru na mwari wa hero mambo kukua pira akafa usibi hoho saka watunga nye wema patisa kwa wari kwenye bambiri kema ya unga anu wakutosha gashituko kwa bambiri kwa mwari wano tukwa na mwari dintu enda pa mbundu kumandu kwa watu mwesu kwa sanu la sei kani kitu kukere kitu kupari za shoko na mwari saka siyana kukusha gama vodi saka diyo mta uko ulipo
Pastor Martine Ngamunoti
Bishop Ikanye Nzurawa Taura saka naka chaisu chaisu kereke haifaniru kuita sematongi matongero enyika matongero enyika tinoita sedunga munhu
Bishop Kanyenzira tipete chirongwa munoti vazhinji vamwe makereke vanopesera vakutengwa nezvipo neve zvematongero enyika
tikataisa mapurifishenzo vari kuya nezvipo zvipo zvavo zviri kubva kupi iko zvinotine mari dzero dziri kudiwa dzebhoni ipatinoona kuti mumwe munhu ari kupiwa 205,000 for example yabva kupi saka izvozvo hatizvitendere mukati meimba yamwari imba yemwe yamwari inofanira kumira yakazvimiriri
vanga vari Bishop Parire Kanyenzura vekereke yemirira yeJehovah Apostolic Faith Mission uye vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna Pastor Martin Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries International vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tichiri panyaya yezvematongerwo enyika, nhasi taita rombo rakanaka rekutsikwa nava Robert Chapman, mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe, kana kuti DUZ. Tirogamuchira ine mufaro muno mustudio 7, President Chapman.
Thank you very much. I know tenda chaizvo kuti matimba ita kunoku, but makasimba here, makadi.
Aiwa tiri vapenyu, regai tikande zvamauya nazvo zviri muhapwa tipe kune vateereri. Totanga nekuti munge muchitiudza kuti sei muri muno muWashington DC panguva ino.
Tashedzwa kunzi invitation yatumidzwa kunzi DUZ ngaimbouye kuboona ku World Bank Summit, World Bank IMF Summit. Saka tambouya uzounganane nevamwe vabva kuAfrica tichisangana navo timboona kuti vari kuita zvakanaka, vari kuita sei, machinjiro ari kuita nyika dzavo kuti vakachinja sei. Mutemo wekubata mari, izvo tirikutoziva kuti zvirikutonetsika nenyaya yecorruption kuside kwedu kuZimbabwe izvozvi, but tirikudzidza vamwe vakazvigadzira kudhara tichiona kuti vari kuenda kupi.
Mm-hmm. Tichitarisa panyaya iyo yamataura yenyaya yekuti mudzidziswe kuti mari dzinobatwa sei nezvimwe zvakadaro, tinoona kuti imi muri webato rinopikisa kana kuti reopposition, panewo here vekuhurumende vakauyawo kuti vange vachiona? Nokuti tinomboda kutarisa zvanhasi tisingatarise mune ramangwana kuti kana mazopinda mumasimba.
Isusu dzichitasvika we hurumende yeZimbabwe yasati vaona kunoku, saka tizive kuti vari pano here kana kuti havasi, but tinoziva kuti embassy iri kunoku kuWashington, saka hatisati vaona. Taona Mozambique, taona Zambia, tikaona vamwe vekuGhana, vamwe vakawandisa kubva kuAfrica vachitaura ivo nhau dzavo kuti vanofamba sei vachichengeta nyika dzavo. Isusu tichingotarisa kuti apa panoshandirwa tinogona kubata ipapo, apa hatigona kubata ipapo.
Vana veZimbabwe vakanzwa mumazuva atingati mashoma kana mwedzi yadarika ndo pakanyanya kubuda zita rekuti Robert Chapman. Vangada kuziva kuti muchidimbu ndiani chaiye anonzi Robert Chapman?
Robert Chapman ndiri muZimbabwe, ini ndakazvarwa muZimbabwe, ndikakura kuchinoi. Ndiri nhererawo, but ndakarerwa nagogo nasekuru vangu vakadzidzawo ivavo, saka inini ndiriwoto mugeto youth akabva kuchinoe. Tikafamba nyika dzese dzakawanda tichingodzidzawo kuti tichishanda. Manje takudzoka kuZimbabwe, toda vamwe vana vese vekuZimbabwe vadzoke tichitaka kuvaka nyika yedu zvakanaka, sere kuti vanhu vese vanobhenefita kana kuti vanopiwa chipo nerudo reZimbabwe. Saka tichiramba tichingovaka nyika kudaro.
Vangwe vanodawo kubvunza zvakare kuti ko vaChapman vapinda mune zvematongerwo enyika vadii kungopinda mune mapato arimo nakudhara pane kuuya vachiumba bato izvi?
Ya iyo nayo iyo inoda nguva yakamborebesa mbichana, handifunga kuti nayo izvozvi nhasi. But tikatanga kutarisa iyo mabato acho iwaya, tukuona kuti vamwe vakuto chengeta nzvimbo havasi kushedza vamwe kuti vapinde vachishanda vese vachimbotarisa kuti pamwe uye ane maideas ake anogona kushanda izvi tomaadopta vada kungochengeta vachitya kuti pachapenetratwa vanhu vanyowana saka isusu patakazotanga kutarisa kuti aiwa tiri kuona kuti vamwe vari kusaidhi yakarebesa stereki pamwe vari kuconservative right vamwe vari kuleft isusu tabva tati aiwa ngatigadzire chinhu chiri pacenter chiri pakati kuti vamwe vese vanenge vari pakati vakatowandisa kupfuura vari kuextreme left extreme right saka isusu ipapo ndo patakatanga kuti aiwa ngatigadzire mutemo wedu weconstitution yeduz kuti vari pakati vasingaone nzvimbo iri kuone side kana iri kuzano kana dzimwe opposition vanogona kuunganidza pakati peduz vachisangana ipapo isusu totora maideas anobva kwese tichitarisa kuti nyika inovakwa sei because tinozviziva kuti Zimbabwe itori ne demographic yakasiyana-siyana vamwe vedzimwe matribe vamwe vereligion vamwe isusu vane ganda rakambosiyana-siyana but kuti Zimbabwe vano kusangana pakati nenhau yeduz neconstitution yedu
tichiona kuti muchangopindawo mudariro iro riri kutambwa nevagara varimo vamwe vatove nemakore anodarika makumi mana vari mune zvematongerwo enyika muri kutambirwa sei nevana vezimbabwe
tiri kutambira zvakanaka stereke kwese kwatiri kuenda kuti tifamba munyika yezimbabwe vari kutofara kuti tiri kutosvika takaendawo ikoko kumatabeland tikagamuchirwa zvakanaka tikaendawo kumanikaland tikagamuchirwa zvakanaka tikaendawo kumasvingo tikafamba zvakanaka saka ipapo tiri kutogamuchirwa zvakanaka stereke vanhu vari kuda zvinhu zvinyowana vari kutoona kuti ava vari kutotamba vese even tikatanga taura nyaya dzemuparliament chaimo kumaridzi dzakapiwa muna christmas dze40,000 vanhu vachitambura kudaro christmas vaakutoona kuti zvepolitics zvekudhara vanhu vangoramba varimo vachichengeta nzvimbo vaakuda zvinyowani kuti zvotanga kufamba kuti nyika itanga kufamba saka tiri kutogamuchirwa zvakanaka stereki muzimbabwe
pari nhasi vachapman nyaya iri kunetsa muzimbabwe inyaya yekubiwa kana kuburiswa kunonzi kuri kuitwa goridhe zvisiri pamutemo pamwe nekucheneswa kunonzi kuri kuitwa mari dzeuori nyaya iri kuburiswa nenhepfenyuro yealjazira imi munoionawo sei nyaya
munoziva ka nyaya iyoyo taitoziva kudhara kuti panga pane corruption muzimbabwe yakatowandisa stereke but handifunge kuti semazimbabwen ipapo patiri so tichisvika pamaelection aya pane nhau dzakawandisa stereke dzedelimitation report tingatarisa voters roll nedzimwe kubata zviri kuitwa the fact kuti parliament hapana zvairi kuita justice system yacho haisi kushanda mutemo vanhu havasi kubatwa even tikatarisa kudhara pane vamwe vaitozivazikanwa kunzi vaitoimomo mucorruption vasingabatwe izvozvi ndikakumbirawo ndichiramba ndichikumbira mazimbabwe kuti madecision atirava kuita manje mafungira tichitarisa pamberi nyaya yezimbabwe tinofanira kutoita zviri serious because tikaregerera zvinhu zvakadai zvichiburitswa zvichionekwa kwese kwese the whole world iri kutoona zviri kuitika muzimbabwe isusu macitizen tikasabatana tikataura kuti tada kuchinja nyika andifunga kuti tichagona kudzokera saka ipapa I think kwandiri inini ka zvitori serious because tikatanga kutarisa zvinhu zvemapension tikatarisa kuti nyika haisi kuvakwa tikatarisa kuti mayouth havana mabasa even mining sector yacho iyoyo vanhu vacho vari kuita goridhe ivavo vanhu ivavo tiri kutoona kuti maopportunities acho vari kutotorerwa maopportunities zvichibuda panze saka Zimbabwe ndinokumbira kuti titanga taura nyaya dzisirious tichipinda apa pamaelection
ndongoda kuti muti muchidimbu munokunda here sarudzo dziri kuuya idzi muchidimbu chivhare chirongo
atomuona pamberi tichinenda basa even madesk paazoannounswa muna august tinoziva kuti isusu kushanda hatitye saka tinoramba tichifamba nyika yese tichiudza nhau dzehope and opportunity and prosperity
tinotenda zvikuru nhasi manzwa mega kubva kuna varobert chapman vanove mutungamiri webato rinopikisa redemocratic union of zimbabwe kana kuti duz vatitsika pano panhepfenyuro yedu yestudio 7 muwashington dc muchirongwa chelive talk women's round table na 8 p.m nhasi tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba zviri kunzi zviri kuitika munyika pakatariswa kuti aljazira ingangoburitsa chikamu chekupedzisira nhasi sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare aljazira yotarisirwa nhasi kuburitsa chikamu chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika yeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzokera kumusha here yoendera ramberi mumatare emuSouth Africa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika nemufarisi mazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndokusemi na Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 13 kumabasa 2023. Igama ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Unominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma mabili noma abaningi ubani ubameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngapi, umelani, imbali yakho yipi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
Violence generally against political opponents. Yibo mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kuthi nje le gama abaziza ngalo elokuthi bona bayi Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka wa-recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwethulwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thendai Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liyakuphika lokhu. Akasebenzisanga ukukhuluma loBithi ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, the nomination process had an overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lama wards wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lwakuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekelo wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesa sisisikhathi sokuthi abantu bethaba bejabula ukubana mina ngoba kunominatwa ngibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi ubani ubameli. So sizaqala siye kuhloza ukubana unuvela ngapi, umelani, imbali yakho yipi. Nxa ungaqeda khonapho umntu usiyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abasasimele.
Uhlelo lolu luza kuchwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abaza kukhangela kugoqela imbali isimo somuntu lokho wafundelwa ngolo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama-primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende njalo kulabazi inkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana wabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele bethi beqeda ukunomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethiko zombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe umnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into layisiso zisebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona, whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani uhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo umnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbuziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe umnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobo. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu elingakethulwa. U-Angel Lorikki Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubana uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefendwe against laba balamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali, okuthi ngithi umgabe weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kamboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela u-Hubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana u-Hubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwoyo ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abanengi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobukusela, ngoba alubana lanamhlanje kwaba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kutweze ngambasada namhlanje uHubert Angel esiloko singakakuzwisisi ukuthi kuthiwane ngabamqhathileyo ngoba phela uqhathiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye badine ngabo angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinyo into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje wani wonke umuntu odethinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa so khona kuyasitshengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Roshwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
OkukaHenrietta mbona ngazathi siyabe siziqhila ukuthi kukhona okuzenziwa. Ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kade sicala silalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhonda ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Amadziripi omele eZimbabwe kwele South Africa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla. Uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo weZimbabwe kaza kutshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko waba khona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abalokhu bephethe. Kutshintshe le gama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibe worse than ngesikhathi kamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-argument abe-court abeqondile.
Amagqwetha kaHelen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonokho?
Ikhomishini ekaPresident Motlante yaba yikumosha nje isikhathi. Uzakhumbula khona wana yenziwe ibe public njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuza kuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la judicial commission.
Abachuchisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifansina independent of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongathuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Enginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza
siza enohulumeni wase-South Africa kanye lalaba abasekhethe ngalesi sikhathi izizalwane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Believe Gawule webandla leZANU PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini, kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMbaza. Uthe izinto zezizimbi kwamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona kuphana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yashaya wonke amazwe intsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwalabantu abaningi abantu bakithi nale awusela msebenzi e-South Africa kuyafana nje lakho kuse kusiza impe ye-Ukraine ne-Russia nayo iyengezelele kuwona ama-economies ama-economies semali ela la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe onke jikelele zathola ukuthi imumo wezinto umubi abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission kaMontland liyana bathi bona uMnangagwa kazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa i-commission leyo.
Ngiyananzelela mamazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi nje nesokusenzakala ukuthi kade sibe le-COVID. Yawona imumo wama-economies ethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi mamazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa amakhiwa ama-Americans ama-Chinese. Yibabazi ukuthi i-COVID yamanifestwa ngubani. But khonokwana yikho ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade uvele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha umkhonyana uvumelana labo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduka eZimbabwe? Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle umumo wama-economies movi kodwa akulanto engaswelakala kuyenzakala abantu masebethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni leKhartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi uMnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhethwa likamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal uMnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando ukuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uThichema Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela eleZANU PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingakagqibi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. I-SADC mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms i-SADC recommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungaluku kuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babona ukuthi iZimbabwe awuprepared away endabeni bezezokhetho.
Wathi singenisa ubaba Mrechu. Baba Mrechu, uyamuzwa mama uyakhuluma la.
Nami ngiyavuya la ngami ukuthi kuza kuthatha thina lapha eZimbabwe ukuthi ngihlale sithi singabe sithi prepared ngani ngokhetho kuqathekile kakhulu. Njalo iSADC ngathi iZimbabwe ifola under iSADC. So i-process board ekhangela iZimbabwe singakhangela i-African Union siyazi ukuthi sephezulu khona. So kunjalo umama ukhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Ama-recommendations la njani lento la yenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament izinto kodwa kumele bezilungisise zona lezo kumele bezirenze kudibhete ku-parliament so bathi into zakho zi-implemente. Not ukuthi sesiwunje so sesiyekhetheni futhi siyephinde bekhulume ngazo abaqale ukukhuluma ngazo into lezi siyephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala zonale zingaba zi-raise before ukhetho. Kathesi sesithiphethe ukhetho i-proclamation date yafaka kathesi. The reason why besenza njalo benzela ukuthi siphinde bekhonone futhi ukuthi hhayi bengadliwe bethi hhawu ukhetho lwaingeko-free and fair because isizathu ezekuthi sekuthi kwakungayimplimentanga lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. So balazi inkokheli ze-parliament akade kumele ziphushe into yenaleyo. I-SADC angeke kuye izosiyendela ama-reforms yena lawo. Upresident uhlale ethishe wenzakithi ukuthi hayi ilizwe lathiwa liphinde libuse ngabanikazi bayo. Thina njengeZimbabwe including bona abantu baku-TPC kwakumele be-raise ama-issues yena lawo ukuthi no kakulungisise nxayabeyabeyibona sokuthi no into le ingabagwenxa phambili. Okusho ukuthi bona babezikholisela nje ama-lawyers ze-parliament bengakusho lutho bezikholisela nje ezimoto ze-parliament bengakusho lutho. Nawo sekunje sekuphinda we-raise. So hayi bese izase ne-excuse ukuthi bayakwazi ukuthi ikhetho elizayo bazadliwa. Ukhetho elizayo upresident imali kuzawena bezaniphesa endaweni.
Wathi singenisa uShiriedenga. Mama uyazizwela la uyakhuluma lapho ba.
Ngiyabuza ubaba uFreedom ukuthi yakhuzoma. Ngiyazibuza ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khani ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Baqale khangele azibuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo thinathi siyabanikazi bakhona. Kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. IZimbabwe is a member of iSADC. iSADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election. And iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa. Basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yiSADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyi ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 wathi kunezinto ezithize ezisilelayo in terms of ama-electoral reform iZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokho akusayenziwanga. One, thina njengebandla le-PPC nxa engumuntu olandela okwenzakala ephalamende ebala lalokho okuphuma ku-Hansard uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengoba khathesi
ngoba nje kusayikudala siyakhumbula kusayi-MDC wabuya legwane wakhona ugwane okuthiwa yi-PRIME, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe, yakhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform. Zahlela ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi zabuya nebhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka ezikhangelane ngama-election, ama-electoral reform. Zafaka njalo ne-electoral amendment yonke yethu ezi-ikhiphusi. So lokho okuthi ikhiphusi besihlezi sigoqe izandla ephalamente singakhona indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Baba Mlethu,
into zama-electoral reforms nakhe eshile ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations lawana is not mandatory ukuthi lele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho lizomnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $2 uthenga, kanti ukuthi uthenge $2 of the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rights wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even ne-USD forex siyayiholisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitsho samanda futhi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zincane, iyathola 3 4 5 sihamba, 3 4 5 5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda fix and abhesileyo sithi kansi uyakwazi amapholisa aprotect indawo leyo, sekulama pholisa angorank marshal baba, la masotsha angorank marshal azoprotecta indawo leyo. Ongakukuthi asikwazi nathi singathi wathouting la bafika bakuthi abafana bedrive find isanga but lapha kabasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low is down, people abalamali, it's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngcenye since we holiday maybe ngcenye kuyarisuma or kuyakontinua kunjalo.
Ukhansila ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulobu nzima, hhayi ezomnotho ngani ziyana sibi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe yuthi nje lathi saqalisa, so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungaphika nje ezisukini ezibuyayo.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengeRand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesilgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Saidi.